Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 26 2016. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But chisingaperi chinoshura. I want to assure you chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo vari muusungwa. Nengo dzebato rinopikisa dzeZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa asi vari muchipatara. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota vanoti muzvare Linda Masarira ngavaburitswe muusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai pamwe nevamwe vateedzeri vavo vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri nhasi vasangana nevamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemapato anopikisa ari pasi pechirongwa chekurwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti muZimbabwe vanhu vave kurohwa nemapurisa apo vanenge vachiratidzira murunyararo. Vati hapana chinonyanya kushamisa pane zviri kuitika, vachiti izvi ndizvo zvinoitwa nehurumende dzisina veruzhinji pamwoyo. Vaudza nhengo dzebato ravo kuti dzirambe dzakashinga, vachiti zvinhu zvave kuda kutonaka muZimbabwe. Vatsvangirai vatiwo bato ravo richaramba rakamira nenhengo nevatsigiri varo uye vatenda vanhu nebasa guru ravari kuita muhondo kusunungura Zimbabwe.
Chisingaperi chinoshura. And we are at the beginning of the end.
Vazhinji vevanhu ava vakaburitswa mutirongo mushure mekubhadhara mari yechibatiso. Mumwe wevanhu ava inhengo yeparamende yemuHarare amai Ronia Bunjira, avo vanoti vakasungwa nekurohwa mushure mekunge vabvunza mapurisa kuti sei airova vechidiki vairatidzira mumusha weWaterfalls.
Ndakanga ndiri kudhiraivha ndichifamba namasocha road pandakaona mhuri yeZimbabwe yakarariswa pasi, yakatsikwa musoro ichirohwa. Madzimai madhirezi akasumuka mudenga vachirohwa, vakatsikwa musoro vakatarisa musoro muvhu. Ndikaita U-turn ndikasvikomira ipapo ndikaburuka ndikabvunza ndikati, chii chamuri kuita imi? Murimi munofanirwa kuchengetedza vana vemuZimbabwe, ko izvi zvii zvamuri kuita?
Amai Kerina De wavaudzawo vatsvangirai nevamwe vavo kuti vakarohwa nemapurisa vakasungwa, kunyange hazvo vakange vasipo pairatidzirwa. Amai De wavanoti vanhu vakavarova vakasvika kumba kwavo vachitsvaga zvipfeko zveMDCT.
Ine ndakavataura kuti handina kupinda kutaunirwa muri because murume wangu akastroke. Zvakanzi ari kuti tenga mubedroom bva vamuoni enda vakada kuratidza kuti kurwadziwa sazvo. But vanga hapasina chokuita nokuti vanga vazondidora. Zvakanzi chitorai tsvimbo yavo iyo iri mudhaining munovasiyira mubedroom.
VaOstalos Gift Siziva nevamwe vavo vati vakatorwa nevatsigiri veZANU PF vakanorohwa zvakaipisisa pamuzinda weZANU PF vakazoendeswa kumapurisa vatokuvara. Vasizi vavati vanhu vakavarova vakavamanikidza kuti varare nemumwe mudzimai ainge abatwa nevanhu ivavo, asi vakaramba. Izvi zvakazokonzera kuti varohwe kudzamara zvigunwe zvitatu zvavo zvatyoka. Mumwe wakarohwa zvakaipisisa, mumiriri weGlenview North muparamende vafani munengami, avo vati vakaonawo madzimai achirohwa asina kupfeka. Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Zvakadaro, retired Brigadier Agrippa Mutambara vebato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vakarohwa zvakaipisisa paDaventi Farm kuGuruwe kuMashonaland Central Province nevamwe vanhu vebato ravo vashanu. VaMutambara nevamwe vavo vakarohwa ava vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF avo vainge vaenda kuno kunonunura nhengo yebato ravo vaWilbert Mubayirwa, avo vanonzi vaida kupisirwa mumba nenhengo dzeZANU-PF idzi. Nhengo dzeZANU-PF dzinonzi dziri kuda kutora nzvimbo yavari kurima. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire.
Vari pachipatara chinonzi Shashi chemuBhundura, asi chakati shamisa ndechekuti vanhu ava varohwa vakamhanya vakandomangara nyaya yavo paGuruwe Police Station. Ndokuchizobva kuuya kuno kuBhundura kwandiri izvozvi, vauya kuti vazotsvaga chipatara chiri nani chingavabatsira mushure mekukuvara kwavanga vaita. Saka vangouya vakapinda vakapiwa mubhedha vatozomuka mapurisa azara. Izvozvi kutaura kwandiri kuita, pane mapurisa mashanu vane futi vakatogara panze kutaura kuti pamusoro pekurohwa vakutonzi vavasungwa.
Saka imi muri kubvumidzwa here kupinda muchinoona vari muchipatara nemapurisa acho?
Ini pandasvika ndasvika kuma12 dzemasikati, saka kwanzi aiwa hatikwanisi kuvaona kusvika na 4:30 manheru. Asi iye zvino zvatiri kuzama kuita kuti kumbotaura nevamwe vanotibatsira, vanga vachiti vatibatsire kuti tiendese vanhu vedu kuchipatara chingava chiri nani cheAvenues Clinic kuHarare, nekuti vamwe vavo vane vakakuvara zvakaipisa. Saka ndo zvimwe zvatiri kutoti izvozvi tigadzirise kuti tione kuti zvingakwanisika here panguva dzacho dzokushanyira varwere kuti tinge tichiita urongwa hwokuti vaendeswe kuHarare.
Munoti kudiwo imi nenyaya yemhirizhongai?
Chandinoona inini ndakutoona kuti vanhu vatopererwa sezvinongoita. Kana makamboona bere rikapererwa, tinogona kutopedzisira rakuzvima nyama richinyanga even dhongi rakasungwa panguro.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari paRunare kuBhundura.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaDavid Mangota nhasi vapa mutongo wekuti muzvare Linda Masarira avo vanga vari mujeri kuchikurubhi kwemwedzi inoda kusvika mitatu vasunungurwe. Muzvare Masarira vakasungwa vachiratidzira vachinzi vaikanganisa vanhu nemotokari kufamba mumugwagwa. Magweta ari kuvamiririra inhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights dzinoti vaAndrew Makoni navaObey Shava vachibatsirwawo navatendai Biti. VaBiti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople Democratic Party uye vari gweta. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaBiti.
Justice Mangota vangotanga nekutsamwira mumiriri westate achiti kwezvi zvinomboitirwei kuti munhu anongosungwa worwezwa kumatare iro warandiro rakaishuwa here? Handi munhu aifanira kubva anzi aenda kukoti before in 48 hours. So dare ratsamwa chaizvo zvokuti vamakoni havana kana chavambotaura chakawanda. So dare rabva rangoti imimi chienda munowirira naorder yekuti munhu abude uyu. So tangobuda paya paya 5 minutes ndokuita order, and order yati izvo Linda ngaaburiswe chop chop forthwith. Number 2, kusungwa kwakaitwa Linda kuri panze pe section 50 bracket 2 ye constitution. Number 3, warrant yakaishwa kwaMutare against Linda yabva ikanzurwa ipapo. So zvaitika zvinotifadza nekuti Matare ari kurakidza kusimukira achikoshesa marights evanhu.
Ko makwanisa here kuti mumbotaure naye kuti munzwe kuti anga achibatwa sei ari muhusungwa, nekuti taimboona akaiswa ngetani dzemakumbo, zvanga zvichifamba sei?
Kana makaverenga zvakanyorwa navaJacob Mafume vakanomuona last week, anga aiswa kuchikurubhi kwevarume kwete kwevakadzi, ende vanga vachirohwa ikoko vachinyimwa chikafu. Asi iye anga achitota zvitori nani kuti agare kuvarume, because kuvakadzi akubva amako achinzi noizi riko ndiye ari kuitungamira. Anga ari musolitary confinement, and solitary confinement it's a question of time before inini ndatoita application yekutaura solitary confinement iri unconstitutional.
Vatendai Biti ndivo mukuru webato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vari Gweta, vanga vari paRunare muHarare. Vari kukwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vemaRepublicans namai Hillary Clinton vemaDemocratic Party vari kuita gakava ravo rekutanga kana kuti debate nhasi. Gakava iri riri kuitirwa kuHempstead muNew York. Vanhu vakawanda munhoroondo yemagakava aya muAmerica vanonzi vari kutarisirwa kuona gakava iri manheru ano. Musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica munoitwa magakava matatu nevanenge vachikwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika, kwoti rimwe chete rinoitwa nevateedzeri vavo. Mukuzeya nyaya iyi, Mavilas Mhlanganya weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuAtlanta muno muAmerica, vaKennedy Mudukuti.
Tinoona kuti debate romuAmerica rinotibetsera kuti tikwanise kuteedzera political system yavo. Zvandinofunga pamadebate anhasi pakati paDonald Trump naMike Clinton ndezvekuti Mr. Trump vana experience munyaya dzepolitics, saka vanenge vachizama kutaridzira kuti Mike Clinton havavimbi ndo zvagara zvitaurwa namaRepublicans. Uko kuna Mike Clinton vanenge vaida kuratidza kuti Mr. Trump havana experience, munhu munyuwani asati ambora nagovernment. Sezvo ivo Mike Clinton vanga vari Secretary of State vane experience yakawanda. Ipapo vari kutarisira also kuti vanokwanisa kubatanidza mapoka evanhu vakavhotera President Obama, vanhu vechidiki, vanhu vechichena vadiki, vanhu vekala zvakafanana nevanhu vatema nevanhu vemaMexicans. Varuda kuti magrupu evanhu iwayo akwanise kuvavhotera. Ndo zvandiri kuona zvinenge zvichiitika nhasi.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe takatarisa kuti vanopikisa nemutungamiri wenyika hatisati tambovaona vachikandirana makobvu nematetsi, mungaone zvakadai zvichizoitika here?
Ndinofunga kuti zvinoitika. Tisu vanhu muZimbabwe tikakwanisa kuti tiite madebates, zvinobatsira vanhu veZimbabwe number one kuti vakwanise kutaura zvavanokwanisa kuita kana vava muhurumende, kuti vanhu vazive kuti vanovhotera chii. Number two, zvinobetsera kupa vanhu veZimbabwe confidence yekuti kana vachienda kunovhota vazive kuti vari kuvhotera vanhu vanofunga chii.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chirimo muno muAmerica, mune mukana here wokuwana muchivhota imo muno, uyezve munoona sei nyaya iri kukurudzirwa yediaspora voti?
Ndinokwanisa kuvhota, asi voti yangu inenge yakamirira zveZimbabwe. Pavaviri ava ndinenjiona kuti zvavanotaura zvinozobetsera nyika yedu ndezvipi. Panyaya yekuti tivote tiri kuno nokutaura nemagweta ekuZimbabwe paconstitution yakagadziriswa, tinofanirwa kukwanisa kuvhota, nekuti kune nyaya yekusouth Africa yemunhu akati anoda kuvhota ari kusouth Africa. Constitutional court ikati zvinokwanisika, tinoda kuvhota.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAtlanta muno muAmerica, vaKennedy Mudukuti vari paRunare kuAtlanta. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mwevatedzeri wemutungamiri wenyika yeSouth Sudan Riek Machar varikurudzira vanhu vemunyika yavo kuti varwise hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir izvo zvotyirwa kuti zvinogona kukonzera kutanga kwehondo munyika iyi. Mumwe mukuru mukuru mubato rinopikisa ravaMachar vaStephen Payakuo vati nyaya yekuda kutanga hondo inotevera kurwiswa kwenhengo dzavo nebato riri kutonga. Muchuchisi wehurumende muguta reMiocan rinechepakati kumawirira kwenyika yeMexico anoti mumwe muprista vaJose Alfredo Lopez Gulen vakawanikwa vakafa nezuro mushure mekupambwa nemuvhuro svondo rapera. Izvi zvinoteverawo kuurayiwa kwemamwe mapristi maviri muVeracruz mavhiki maviri adarika. Hapana achabuda pachena achiti ndiye akauraya mapristi aya, asi mapristi anoshoropodza vanhu vanoita zvechigevenga vachitengesa zvinodhaka anourayiwa muMexico. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDemocratic Republic of Congo.
Mirishonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi munyika yeDRC. Vanhu vakawanda vafa mumirizhonga yakatanga musi wa19 Gunyana apo vanhu vairatidzira kusafara kwavo nezviri kuda kuitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila zvekuda kurambira pachigaro apo panopera temu yavo muna zvita. Mutauriri webazi reState Department reAmerica vaJohn Kirby vanoti America iri kushushikana zvikuru nezviri kuda kuitwa nebazi rinoona nezvesarudzo munyika iyi reDemocratic Republic of the Congo Electoral Commission. VaKirby vanoti America haisi kufara nemirizhonga iri kuitika munyika iyi uye vose vari kuita izvi vachatemerwa zvirango nekuendeswa kumatare. America yati hurumende yeDRC inofanira kuvimbisa vanhu kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kushorwa zvakanyanya nevanhu vakawanda munyika nemashoko avo nemusi wemugovera ekuti nyika dzemuAfrica neAsia dzakagadzirira kubuda mugungano reUnited Nations kana Security Council isina kuvandudzwa. Security Council ndiyo ine nhengo shanu dzinoti Britain, France, China, America neRussia uye dzine masimba akawanda kudarika dzimwe nyika dzose. Vanopikisa vanoti zvinoshamisa kuti vaMugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe asi ivo vachitonga nedemo. Vatiwo United Nations ndiyo iri kuraramisa vana veZimbabwe vari kuziya nenzara sezvo hurumende yavaMugabe iri kukundikana kuwandira vanhu chikafu. VaMugabe vari kushorwawo nevanhu vakawanda mushure mekunge vashora vana veZimbabwe vairatidzira kumuzinda weUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yeOccupy Africa Unity Square Dr. Patson Dzamara avo vairatidzirawo kuUnited Nations.
Isu takabvira nekubvira tichitsanangura tichitaura kuti tungamiriri wenyika hatizivi kuti ndiani akamutaurira kuti ane kodzero uyezve ane simba rekutaurira vanhu chavanoda nechavasingadi. Vanhu chavanoda vanochida, chavasingadi havachidi. So kuratidzira kwedu kuratidza kutsutsumwa nezvatisingadi pamusoro sezviri kuitika munyika yedu. Saka ine vose mutungamiri wenyika vanofanira kunge vakazvitora nehwaro ihwohwo. Ende tinogara tichiti pababa pamusha, baba akaona kuti pamusha paita nyonganyonga anogara nevana pasi kuti vanhu vamuzori pamusha pano nderei toita sei, toita way forward, tiona tofambira mberi tichienda kwatiri kuenda pamwe chete. Asi ivo zvokuti vavandaida vane unhumbu hwavo nova unotikatyamadza.
Makaona sei kubatwa kwakaitwa iko zvizvarwa zvemuAmerica zviri pasi pesangano redisemba 12th movement tichiona kuti ivo vakawana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika vaMugabe asi imi nevamwe vanga vari kuratidzira zvizvarwa zvezimbabwe hamuna kupuwa mukana iwoyo, zvinorevei kwamuri izvi?
ndo patino dzoka pae kuti izvinoradza unhubo hwehutungamiri hwatinawo vanosaudza ivo kusataura nevana mumusha maita dambudziko vanonotaura nevanhu vasiri mumusha
avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanhu vemwe anorwira kodzero dzevanhu vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera Mavelas abatawo nhengo yezanu PF inomirira Makonde mudare reparamende vakindness paradza avo vashora zvikuru vanhu vairatidzira ava
President Mugabe vakashora zvikuru zvakaitwa Nana Ivan Mawarire ikoko nevamwe vake vashoma shoma vakanga variko takanyara zvikuru seZimbabwe kuti ndichoti vanhu twega twanga turi ikoko tuchida kuzama kushoropodza nyika yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wedu zvino vakazonyadziswa ikoko nekuti hapana zvakaitika vanhu vakauya ikoko kuzotoropodza kwatiri tushoma shoma takazonge tine Zimbabwe ine masupporters ayo akawanda ari kuAmerica ikoko vakanga varipo vachiratidzira vachisapota mukuru wedu wenyika vaMugabe zvinhu zvikave zvinhu zvakanakidza ende vana Mawarire vaya takazoona miswe pakati pemakumbo vaakumhanya vachienda saka vakanyara asi zvinotinyadzisa senyika zvavakaita izvi
asika vamwe vanobvunza ivo kuti ko mutungamiri wenyika sei asina iye kuda kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuratidzira asi vachiwana nguva yekutaura nezvizvarwa zveAmerica zviri pasi pesangano redecember 12th movement
shuwa tingati president vobva kuno voenda kuAmerica kunotaura nevanhu vabva muno muZimbabwe kana vachida kutaura naPresident vanotaura naPresident kuno kumusha kwete kupuwa mari nevarungu kukwira ndege kuti endai munoratidzira muchisoropodza mukuru wenyika muchisoropodza Zimbabwe kana vachida zvokuona President vanouya kuno kumusha voonana nao President ngavarambe kuona munhu ngavauye vaonane naPresident votaura nhunha dzavo dzavanadzo kuna President kuno kumusha
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde vakaindness paradza vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Chioniso Jani achitipa chirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioniso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina Colin Magobeya. Wakadi yako Colin?
Wakadi yako Chioniso, ndinofara nekuti pindawo muchirongwa.
Colin, nasi tiudze kuti unoita nezvei?
Kutanga kwangu basa rekugadzira mafilmu ndakatanga ndaita a short training ndiri muZimbabwe ndichishandira organizations yainzi Lifelines tichifilma maprograms echurch saka ndakabuda muZimbabwe ndakaenda kuAustralia kuSydney kwandakanodzidza zvemafilms zvinondibata zvikuru sei kana nyaya dzedu zvikuru sei dzekuno kuAfrica dzemuno muZimbabwe dzichitaurwa nevamwe vanhu kana maforeigners nekuti dzimwe dzenguva vanenge vasina runzwisiso
tiudze kuti mafirima makaita ndeapi
iye zvino ndaita madocumentary akati kuti one day muna 2015 ndakaita documentary inonzi Tears from Inside riri kutaura nezvekubatwa kwechibharo kwevana nemadzimai chakaita kuti ndiriite yanga iri nhau yekuti kana kuti mhosva dzatanchiverenga mapepa nawo dzevanhu vanenge vari kubatwa zvibharo vana vadiki uye madzimai anga achiwanda saka tinenge tichiedza kuti titsanangure uyezve tinana mazvikokota vanenge vachitsanangura nezvenyaya yekubatwa chibharo kwevana
vanhu vanokubata sei
vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu Colin Magobeya ndinoshanda zvakare nemaartist emuno muZimbabwe zvikuru sevaimbi
aiwa mazvita nekuenesu mukoma Colin
ndinotenda Chioniso
nguva ndiyo yaita shanje ava vanga vari mukoma Colin Magobeya ini ndini Chioniso Jani muchirongwa chedu Pindai mudariro.
Tinotenda Chioniso iko zvino tochienda kunyaya dzezveutano. Madzimai akawanda munyika anoti haasi kunyatso kuwaniswa mikana yakafanira zvikuru sei munyaya dzezveutano hwavo. Mutoriri wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai awa anoti anoshuvirawo kuwana rubatsiro rwekuti vavakirwe zvipatara sezvo vachiti vamwe vavo vari kurasikirwa neupenyu nekushaya zvipatara zviri pedyo kana varwarisa. Vachitaura neStudio 7 Amai Faith Zaranyika vanogara mudunhu iri vakati mamwe madzimai ava kusunungukira vana munzira vasati vasvika kuchipatara nokuti zvipatara zviri kure uye migwagwa yokuenda kuzvipatara haina kugadzirwa zvakanaka.
Chidambudziko ratosangana naro pakliniki kwedu kure uyezve pamba pangu padhuze neroad pane vamwe vakadzi vanenge vakazvitakura vanosvikosunungukira kana kuti parodhi vatadza kusvika kukliniki.
Amai Zaranyika vakachema-chemawo nevana vadiki vanorarama neurema pamwe neavo vane utachiona hweHIV and AIDS avo vavakati vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi nokuti vazhinji vavo vari kurasikirwa neupenyu vamwe vachitadza kuenderera mberi nedzidzo. Amai Justina Mbirimu vanogara mubhuku rekwareruzani vakatiwo pamusoro pekuti kliniki iri kure nekwavanogara hapanawo dzimba dzinobatsirirwa madzimai akazvitakura nezvekushandisa zvakakwana zvaita kuti vatadze kubatsirwa zvakanaka. Vakati vanoshuwirawo kuti dai nzvimbo yavanogara yaitwawo growth point nekuti zvitoro zvavanoshandisa zviri chinhambwe.
Zvatinoshuvira kuti dai zvagadziswa pakliniki pedu dzimba dziri dzepakliniki dzedu ishoma havana pekunyatsogara vane vematenati vaya.
Amai Tandi Wechida varume vanotungamirira sangano remadzimai rinonzi Rural Women's Assembly Rwa muchidimbo iro riri kushandira munzvimbo iyi vanoti vave kushanda nemadzimai kunzvimbo dzakasiyana-siyana mukuedza kuisa musoro pamwe chete kuwanira madzimai kumaruwa rubatsiro.
Chakanakira madzimai chinhu wani vanotaura hongu matambudziko avo asi vanobva vafamba futi nesolution. Vanobva vatsvaka kuti ndezvipi zvatingaita kuti zviri kutinetsa zvibve kana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tibatsirikane tibatsirane samadzimai. Ndo pakafungwa nyaya yekuti ngatifomei inonzi Rural Women's Assembly ine machapters in 9 countries. Rural Women's Assembly iri kuSwaziland, iri kuNamibia, iri kuLesotho, iri kune mamwe macountries andambotaura.
Zvipatara zvizhinji hazvina vana chiremba navana mukoti vakakwana uye zvizhinji zvacho hazvina kana mushonga. Ndakamirira Studio 7 kuwedza, ndini Patricia Mudadigo.
Munhau dzemitambo, makundano eCastle Premier Soccer League atsvuka ropa kwasara mitambo mishanu chete. Mutori wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvave pachena kuti zvikwata zvitatu zvinoti FC Platinum, Capes United pamwe neHighlanders ndizvo zvasara zvichiri nemukana wekutora mukombe uyu. FC Platinum yaramba yakabatirira nzvimbo yayo yepamusoro mushure mekurova Dynamos 2-0 kumandava. Kogona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu nerimwe chete, rimwe chete pamusoro peCapes United. Capes United yaramba iri pachinhano chechipiri mushure mekurova Haumine 3-2. Vatsigiri veCapes United vakapemberera zvikuru mushure mekukunda kwavakaita uku.
Kepekepe bhora, madzibaba vanoti kepekepe bhora, thank you so much skipper.
Asi pakave nekunyunyuta kukuru mushure mekunge Highlanders yakapiwa penalty mutambo wave kupera mumutambo wavo neNgezi Platinum Stars. Vatambi veNgezi Platinum Stars vakaunganira muridzi wepembe vachiti yaive isiri penalty. Kunyange zvakadaro Highlanders yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matatu nemasere 13 pasi peFC Platinum. Mutsigiri wechikwata ichi Valove Mo Majecha vanoti vari kunzwa kufara nekukunda kwavakaita vachitarisira zvakawanda mwaka uno.
Ndiri kuzwa kufara ende ndiri kutarisira kutora mukombe dzese panguva iri kuteera.
ZPC Kariba yakadarika Dynamos nemapoints matatu mushure mekuita mangange 0-0 nemutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutongi wedari repamsoro wa David Mangota vanoti mzware Linda Masarira ngaba buritzwe musungwa. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Trangirai voshushikana nekurohwa kwevatsigiri vavo nemapurisa vari musungwa. Nengo dzebato rinopikisa reZimbabwe People First kusanganisira retired Brigadier General Agrippa Mutambara voiswa pasi pemapurisa vari muchipatara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo mundau dzechindevere.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 ngompandula 2016 nguntungamili Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Wana mhlanje umthethandaba we High Court ukhiphe isinqumo esekuthi uLinda kumele akhulule empilongweni ngoba isikhathi kade sisithi elokhu evalile kanye le right yakhe ilokhu iqindezelwa nguhulumende kaRobert Mugabe.
Umthethwandaba we-High Court namhla ukhulule olwela ilungelo loluntu unkosazana Linda Masarira yena obesevalelwe eChikurubi okwenyanga phose ezintathu.
Mina ngathathwa ke ngamantu ama-youth abatsha be-ZNPF labanye abasebenza ku-Central Intelligence lapho engafika khona ngahlukuluzwa ngatshaywa ngalinyazwa ngaphosa ngafika ibanga lokufa. Lapha ngasukwa khona kuZanpif headquarters bangihambisa ke each group emzini omkhulu wezibotshwa. Lapha engafika khona ngahlala lezigila mkhuba ababulali labo bonke ke abafakwa entilongweni ongamacala chiyeneyo.
Inkokheli yabandla leMDCT ihlangene labalandeli bayo abatshayo akabuhlungu ngamapolisa ebambisana labe bandla leZanu PF. Kwezemidlalo ikhuba liqhubeka lithona kuqembu leCholocho lona elinqotshwe yiHarare City ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla ukhulule olwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira yena obesevalelwe eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezintathu. UMasarira ubotshwe ngontulikazi eseteswa icala lokuvimba ukuhamba kuhle kwabantu kanye lezimota ngemva kokutshengisela labanye besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Esikhathini sonke lesi umthethwandaba kamantshi ubusala ukumkhulula ngoba usithi ulelinye njalo icala alidingelwa ngumthethwandaba weMutare. Kodwa umahluli we-High Court namhla unqume ukuthi unkosazana Masarira kumele akhululwe ngokuphangisa. Lesi isinqumo esamukelwe ngabanengi abakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe abagoqela umnumzana Charles Nyoni.
Into ethabisayo sibilileyo eyokuthi okwanamhlanje umthethandaba we-High Court ukhiphe isinqumo esekuthi uLinda kumele akhululwe empilongweni ngoba isikhathi kade sisithi elokhu evalile kanye le-right yakhe ilokhu iqindezelwa nguhulumende kaRobert Mugabe.
Abanye abalwela amalungelo oluntu elihlezi litshengisela labo bathini ngokuvalelwa kwakhe okwesikhathi eside kangaka?
Into kade ibamba bonke esisebenza labo kanye lwela ilungelo kaZulu lapha eHarare laseZimbabwe ukuthi uLinda ebelokhu evaleli. Yikho nje kade kukhanya sihamba sonke sisiyambona kanye lokuncedisana ukumdingela ukudla lokubona ukuthi imuli yakhe igciniwe lokunikwa lokhu engayike ikufuna njengoba olinda kade evalile. So sibe sibambeleni nje njengabantwana bonke beZimbabwe endabeni le ekalinda eyokuvalelwa kwakhe.
Ekutshengiseleni kwenu Nyoni, kalesabi yini ukuthi ilani lingabotshwa ligcine livalelwa okwesikhathi eside kangaka?
Kesi sokwesabisa nje njengoba uhulumende uzimisele ukuthi esibophe esivalele kwesikhathi eside, yikho nje lathi okwakhesi sesizama ngendlela zonke ezokuthi singaphongubothwa nje ndawo yonke yonke, ngoba ungabothwa okwakhesi sebemekashwa ukuthi bayakuvalela okwesikhathi eside, kugcine kusiba yinto ebuyisela impi yethu le ekulwela uZulu ngemuva. So ya, into esesibamba lathi esesibisela emuva emsebenzini wethu esiwenzayo.
Ngezinye indlela ungathi uhulumende uyaphumelela kumizamo yakhe yokulethusela yokwenza lesabe?
Angiyeke ngathi uyaphumelela ngoba lathi sizimisele nje ukuthi sibe sisiya phambili. Kodwa nxa sesikhangela phansi ku-ground work, akuncedi ukuthi sibotshwe siphelele sonke phakathi. So siyabe sizimisele lathi ukuthi siye phambili ngokulwa le impi, kodwa kathi sinye sizimisele ukuthi sibeke shwa ukuthi kasibotshwa kumbe ukuphonguthaywa ngohulumeni.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabalwela amalungelo oluntu njalo abaphikisana lo mbuso weZANU-PF. Izakhamizi zeMaphisa esigabeni seMathebeleland South ezingamachumi amabili lasithupha zibotshwe ngolwesihlanu zifuna ukuyatshengisela emahofisini ogatsha olubona ngokulima olwe-ada zikhonona ngodaba lokuthi lolu gatsha lufuna ukuthi izakhamizi ezedlula imizi engamachumi amahlanu zisuke kanye lamadlelo azo athathwe zikhululwe ngumthethwandaba namuhla. Izakhamizi lezi zibikwa zazitshelwe ngamapolisa ukuthi ziyekhulumelana kodwa zathi zifika zaphoselwa ejele. USenator Sthembile Mlotsha omela isigaba seMathebeleland South ngomunye owabotshwa lezakhamizi lezi. Sixoxelaye ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu.
Abantu bematankeni mayetshe yehamba bakhitshwe ngendlela engayisiyo endaweni yabo laphathe behlale khona iminyaka leminyaka bengatshelwanga muntu ungalamuntu obatshelayo ukuthi bakhitshwa nje kabuhlungu kwenzenjani bekhedelwa amangcwabo abo bedilizelwa amasimu abo bedilizelwa imizi yabo kungalamuntu obatshelayo ukuthi kwenzenjani. So ke sebebuye kimi njengommeli umsebenzi wami phela ukuthi engawugcotshelwayo ephalamende ukuthi bangcwetise laba abantu ngoba ngimele bona phela. So ke bathe sebemapholisa lokhu bavalela lapha nalapha bezama ukwenza basebancedisa-ke ngoba bebe-aplayile ukuthi bayenze i-peaceful demonstration bayihambise i-petition e-ada and track offices baphinde bahambise i-petition ekhansilini yabo iMatoborola district council lapho abathela khona imithelo yabo phela lapho abahlala khona lamasimu abalimayo lamadlelo lapha okudla khona inyamazana zabo. Sifika-ke laphana amapholisa besisiya kubo iphethe incwadi evele emagqwetheni ngoba bebize umuntu owayebhala incwadi ebhalela esenza inotice yedemo okuthiwa ngu-Ezra Ngwenya. Bebembize amapholisa kumhlaka-21 bezomtshela ukuthi akulamvumo ukuthi bademonstrate kodwa bengakwenzanga ngomthetho ngoba bekufanele ukuthi babhale incwadi babhale izizathu zokuthi yindaba besithi kabavumi.
Manje udaba lona lolu luyaphelela ngaphi njengoba sibona kungani kulezombangazwe kakhulu?
Udaba lolu kufanele ukuphele ngoba abantu into abakhala ngayo laba abantu ukuthi ena alright kulo hulumeni ekhona ebusayo. So sihlezi lapha sowubona abantu bengamasigavete befuqa abantu befuqa abantu. Angithi amalungelo abo-ke amalungelo abo empilo-ke amalungelo abo okudla-ke nxa befuqwa lapho mfanele ukuthi bayenga it's not about umbangazwe it is about what is enshrined constitution okukhona constitution ukuthi abantu fanele baphile. So so nxa abantu bangaphonga ukukhangela ezombangazwe lamandla lokufuna ukubusa kuphela bengasakhangela ukuthi
into eyabhalwa constitution ithini eyiyo engumthetho omkhulu welizwe.
Lo ngusenator Stembile Mlotshwa omela isigaba seMathebeleland South obekhuluma ecingweni esemaphisa lo Chris Gande we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930. 6065 la ku 15460 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Imbiko kaMongameli Robert Mugabe eyokuthi ilizwe leZimbabwe kanye lamazwe ezwekazi leAfrika kumele aphume kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations isicunule abanye. UMongameli Mugabe wethule amazwi la ngemva kokufika eHarare ngomgqibelo evela ngapha kwele Melika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umgabe uthi amazwe eAfrika ayavumelana laye kodwa ayesaba ukukhuluma ngalolu daba. Uthi imbangela yokusuka kulumanyano ngeyokuthi lumanyano kawufuni kupha amazwe eAfrika izihlalo ezimbili kugatsha lwezomvikela olwe-Security Council. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Pepe yena othi lokhu kuyamangalisa.
Uyabona ungathi ungumuyanga njengomgabe ungalalutho sehlile ukuthengela abantu bakho ukudla elizweni lakho ubusuhamba uwumana. Utshengisa ukuthi vele usulixhegu eselingqondo eseliphelelwe zingqondo. Njalo abantu abahlezi eduzane naye umgabe ngabe ngesilungu okuthiwa ngama-advisors bonke sebephelelwe zingqondo. Njalo abantu beZimbabwe sokuyisikhathi sokuthi babone ukuthi sabantu bezanu bakhona sebenenswelo eziningi abalazo. Kusuke kusibila sabantu bezanu bakhona sebexabana ukuthi lalokho kade beziyenga ngakho bethatha izinto zabantu bengaphiwanga akusela khona okokuthatha. So nxa usithi wena uyaphuma e-United Nations uphuma usuya ngapha. Ufana lo muntu ophuma esithi uyegangeni ephela umchilo esiyazibophela. Ngoba ungaphuma e-United Nations bese kusiba yini? Ungaphuma e-United Nations imali yeZimbabwe izaphenduka ayisoze iphenduke. Ungaphuma e-United Nations ama-factory azavula ayisoze avule. Ungaphuma e-United Nations imisebenzi izaba khona elizweni ayisoze ibe khona. Ungaphuma e-United Nations izibhedlela ezingalamithi ezinye iHarare Hospital sezivala zizavulwa na ayisoze zivula. So kuyatshengisa ukuthi khona kusobala ukuthi ngumuntu ongahloniphiyo uhamba nje siya khona le-United Nations ugade ngemali yama-taxes abantwana beZimbabwe abese hamba siyavula umlomo umana engumuntu omdala kuyayangisa manje.
Manje nxa kungayenzakala lina njengebandla liyathatha nyathelo ba?
Uvele okokuqala asilanyathelo sizalithatha ukuthi njengebandla kungcono umbuzo umbuzo ukuthi amaZimbabwe azothatha nyathelo ba. Problem vele silayo ukuthi abantu bakhangelela amabandla ukuthi yo abaza solve iproblem yeZimbabwe. Kanti isiproblem yeZimbabwe kayisakhangelelwa amabandla kuphela. Sikhangelelwe wonke umuntu olesithupha eseZimbabwe ozibiza athi umZimbabweni. Uyafuna na ukuphila ngendlela ophila ngayo under ZANU-PF? Uyafuna na ukubuswa ngendlela obuswa ngayo ZANU-PF? Uyafuna na ukuthi lizwe libe yindlela eyindolona? Uyafuna na ukuthi umkhono weZimbabwe usale ulokhu buyela emuva uthiwa ngeminye imikhono yamanye amazwe? So wonke umuntu eZimbabwe ufanele azibuze. Akula muntu ozakwenzela omunye ngoba wonke umuntu ukhonoko okwenzakala eZimbabwe uyakuzwa.
Umnumzana Abednego Pepe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele-MDCT ihlangene namuhla labalandeli bayo eHarare ababhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa encedisana labebandla leZANU-PF ngesikhathi betshengisela phansi komanyano weNERA. Kubika uMavis Gama.
ibikhathazekile linkokheli okubalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ngesikhathi abahlukunyeziweyo laba belandisa okwabehlelayo embuthanweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House. Utsvangirai utshele laba bantu iningi labo abaphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuba inkokheli ebandleni lakhe ilabo kulokhu kuhlukuluzwa njengoba labo beke bahlangana lakho. Omunye wabahlukumeziweyo umnumzana Ostalos Gift Siziba ulandise phezu kwendlela athunjwa ngayo ngontanga bezanu PF besebenzelana namapolisa asebenza ensitha awe CIO mhla ka 26 Ncwabakazi.
Mina ngathathwa ke ngamantu ama youth abacha bezanu PF labanye abasebenza ku Central Intelligence lapho engafika khona ngahlukuluzwa ngachaywa ngalinyazwa ngaphosa ngafika ibanga lokufa lapha ngasukwa khona kuZanpif headquarters bangihambisa ke nge-H group emzini omkhulu wezibotshwa lapho engafika khona ngahlala lezigila mkhuba ababulali nabo bonke ke abafakwa entilongweni ongamacala chiyeneyo.
Ungomunye wabaqede amalanga amathumi amathathu Ostalos evalelwe esalelwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail.
Siphume khona ke ngomgqibelo odlulileyo ikho esiqalisa khona ukuze sathola khona usizo lokuya esibhedlela ngoba sasingakwanisa ukuthola usizo lokuya esibhedlela ngoba uhulumende ethe singaphiwa ke lolo sizo.
Osakhulayo uLennon Muzane namo laye ulandise okwenzakala kuye ngesikhathi ebotshwa.
Ngabanjwa mhla ka 26 August. Ngabanjwa amapolisa ayi-3 ade ngigqoka ngama-uniform apho ngukufika hambahamba ngathi ineli bangumsindo edolobheni sifuke ulitshaya wasike aqalisa ukungitshaya babiza i-riot basijikele phakathi kwe-roli basitshaya kakhulu amambonga besikhaba kakhulu basindlimaza bere sindle fracture esandleni and I've got a sore leg and ama-bruises I've got ama-bruises amaningi kakhulu.
Uqede amaviki amabili umzane namo eChikurubhi maximum prison okuyindawo ayichaze ukuba kayilungelanga ukuhlaliswa abantu abanjengaye.
Kwakulethwa yini lokhu intwala leplazi labe li-crowded labe liyi-40 or 50 in a single cell of a holding capacity of 20. Mhlawumbe lichaya amapholisa libulala izinto ethawuni causing havoc and of which umthetho wethu eZimbabwe uyazivumela ukuthi siyenze ama-demonstrations. Ngangidemonstrate alone but at the time I was caught I was no longer there. I dispersed just because of kwasekulo msindo omningi kakhulu.
Bebekhona njalo abavele emahofisini abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe abagoqela abehofisini yommeli we-Australia, Britain, Netherlands kanye leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk namuhla sixoxa ngobudlwangudlwangu obuqondiswe kubasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa kanye labalandeli bebandla lezano PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Ingqwethi kwezenotho zithi ele Zimbabwe lile sikwelete sama biliyoni edlula alitshumi lantathu i-$13.4 billion zisithi ukungethembeki lokuvalwa kwamankampani sokwenze imali eqoqwa ngurhulumente egoqela imithelo ehlawulwa nguzulu lamankampani yehla kakhulu, kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganweni oveza izikwelede zelizwe oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, enye yalezingcwethi uMnumzana Believer Mhlanga uthe isikwelede sikhulu kakhulu njalo kulezinye ezisesitha uhulumende azifihlela uzulu.
Isikwelede seZimbabwe yi-$13.4 billion. Lesigoqelwa isikwelede ku-IMF, la-World Bank, la-African Development Bank, lamanye ama-countries.
Wengeze ethi ubugwelegwele labo yibo osebengeze isikwelede lesi ethi iloba ngubani uyazi ukuthi abantu abathile bayaphatheka ekuqileni.
My recommendation eZimbabwe ukuvusa kweimconomy wezimbabwe. Ukuvusa kweimconomy kweZimbabwe kuza create employment, uphakamisa futhi ama companies aseZimbabwe. So kuza letha icontribution ye tax kakhulu as I revive also economy. Also I separation ye political economic management kumele kuchiya. Nxa umuntu eyi leader kumele a lead eZimbabwe not a political party.
Obona ngenhlelo enhlanganisweni yeZimcode uNkosikazi Noma Ncube uthi uhlupho ikuthi uZulu nguye osebhadala umthelo kukanti amankampani amele lawo ahlawule asewubalekela.
Abantukazana yibo abagcina sebebhadale ama-taxes amaningi ayedlula izimali ezibhadalwa ngamankampani. Amankampani ngoba wona ayenelisa ukuthi bethi kabenzanga i-profit bona benzi. But umuntu ozisebenzelayo nje imali yakho i-tax ivela ibuye isikhutshiwe. So akula nto ongayenzi. Yikho sibona uhulumende ecollecta imali eningi from ama-individuals kodwa ethola enilutshwana from amankampani.
Umnumzana Ngqobani Dube olilunga lebhodi yeZimcode yena ubike ukuba usizi ukuthi wonke umuntu ongakazalwa eZimbabwe uzathi ezalwa eselesikwelede okuyinto elihlazo. Umumo womnotho elizweni umi manzonzo njalo iningi labantu alisebenzi lamankampani amaningi avalwa osokubangele ubuyanga obukhulu ezweni kodwa kulehlekana labantu abaphatheka emisebenzini yokungethembeki eye-corruption abanothe okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Senziwe wonke amalungiselelo enkulumo mpikiswano yanamhlanje ntambama phakathi kwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Abathi uNkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamaDemocrats lomnumzana Donald Trump owebandla lamaRepublicans. Oge waba ngumsekeli kamongameli wele South Sudan umnumzana Riek Machar sekutaze ukusungulwa kwempi yokuvukela uhulumende kamnumzana Salva Kiir. Izakhamizi kanye labongi esigabeni esigodini zithi zilethemba lokuthi ukwethekela kukamphathintambo wezempilakahle kuzaletha inguquko kulesi sigaba esingenelisi ukufeza indingeko zabantu balumango lokhe saphiwa isibhedlela esikhulu sesiqintini eseumzingwane. Kubika uNothando Sibanda.
UDr. David Parrenyatwa wethekelele esibhedlela kumaviki amabili adluleyo lapho aveze ukukhathazeka ngesimo sokuswelakala kwemitshina, imithi, izindlu zokuhlala kanye labongi abeneleyo. Ethi kwakungamelanga lesi sibhedlela sithwaliswe umlando wokunakekela isigaba sonke sona singaphathiswanga ngendingeko ezikhona. Lesi sibhedlela kuthi silokhu siyikliniki nje enikwa ibizo lokuba yisibhedlela esikhulu. Umongikazi kulesi sibhedlela, uNkosazana Rita Mahlangu, uncume umphathintambo ngenyathelo lakhe lokwethekela ethi ulethemba lokhu kuzenza bathole usizo olufaneleyo ukuthi basebenze.
Siyathaba kakhulu ukuthi uDr. Pararinyatha wafika esibhedlela sesigodini. And now that esekubonilela isibhedlela leso of course sa-upgrade ukuthi sibe yi-district hospital. But even ungaze usikhangele, kasilazo izinto ama-facilities ukuthi ngingafika lami ngiyi-patient sikwanise ukungi-accommodate.
Ethi bangabe besaziwa njengesibhedlela sesigaba kodwa abenelisi ukusiza izigulane eziza zivela kwezinye indawo kulumango ngoba labo basesimeni esifanayo sokuswela imithi, imitshina labodokotela.
For example, ungakhangela khathesi udokotela uyabe khona at a time ngudokotela oyi-1 kumbe kusinsikhathi uyabe ngekho udokotela uzokuthiwa kumbe uyabuya ngolwesingayo kumbe ngolwesingayo. Lokhu ikakhulu ezikhathini eziningi asonto i-right because every day kulama-clients afuna ukubona udokotela. So and even the equipment ekhona khona ngalesibhedlela ayikho ningi, ayi accommodate all the conditions, ama-operations ezinye izinto ezingafuni ukwenziwa.
Umnumzana Mekia Chuma, isakhamuzi salindawo, uthi izibhedlela zemaphandleni zidinga ukuphathiswa ngoba eziningi sezaba yizakhiwo nje ezingelalutho elokuphathisa izigulane.
Nami njengomunye omela izibhedlela zasemakhaya, sengikubonile ukuthi uhulumende kumele angenele kulezi zibhedlela. Lezi zibhedlela zandise ukuswela imithi eyanele loba amaphilisi. Izisebenzi lazo zivame ukungeneli okwenza ukuthi laba abagulayo abasemakhaya bazithole besebunzimeni obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi, umnumzana Phatsani Dube owe umzingwane, uthi bahamba amakhilomitha phose amachumi amabili ukuyafinyelela isibhedlela se-Esigodini. Ethi kade bakhalaza ukuthi benzelwe ikliniki eduzane kodwa izikhalazo zabo ziphelela emoyeni osokuthwalise nzima abesifazane ababelethayo kanye lensane ezidinga ukuhlatshwa njalo nje.
Hayi, emaklinika hayi asilela njalo, futhi ungahamba kuwona la amaklinika uyahlala ubambe ilayini uthole ukuthi hayi amanesi angikhona ukwamukela izigulane, hayi kuba nzima sibili. Uthole abantu sebezebayindlala khona phana, abanye sebezilalele khona phana bedinga usizo ukuze kube nzima. Ufike ingxe kumbe ngu-8 yazoyetshaya ngo-4 hhayi uzithole usizo lwangikhona, hhayi abantu bathole nzima.
UDr Pararenyathwa ubethekele isibhedlela lesi kanye lesefelabhusi ukukhangela indlela ezisebenza ngayo engamsuthisanga. Ukhale kakhulu ngokusilela kwemali evela kuhulumende ukuphathisa ukuqhutshwa kwenhlelo. Umongameli welizwe wathembisa izakhamizi zakulindawo ukuthi zizathola ikliniki entsha esikolo seMzingwane, kuthi isibhedlela se-Esigodini siphathiswe ukuguquka senelise ukukhangela isigaba sonke. Lesi sithembiso wasenza phose iminyaka elithumi eyadlulayo lapho ibandla lakhe laphatha umhlangano walo omkhulu kulesi sigaba, kodwa izakhamizi labongi balokhu besabambe elikantulo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, ikhuba liqhubeka litshona kuqembu lecholocho lona elinqotshwe yiHarare City nge-1-0 emdlalweni weCastle Laga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje emini. Kubika uJoseph Njanji.
Sekuza kuba nzima ukuba iqembu lomdlalo wenguqu elecholocho lisinde ekugunyulweni kwisigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwempumela yanamhla. Lokhu ngoba leli qembu belilethuba lokuqansa phezu kweqembu elihlezi phezu kwalo eleMtare City, lona elilemiklomelo engamashumi amabili lanye ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lanhlanu. Iqembu lecholocho lona lilemiklomelo elichumi lathoba munemunye ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lanhlanu, njalo lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu lecholocho uLizwe Sweswe usaselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizayala lokho lidlala kwisigaba se-PSL ngomnyaka ozayo.
Sizabuyela kutheni sibuyela kuqoqotha sikhuluma labo abafana nje abasebenzayo
iqembu leHarare City likhuphuke lahlala kundawo yesithupha lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, njalo abadlali baleli qembu abalitshayele emambuleni ngabathi uRafael Manuvire kanye loGrey Kufandada. Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-Islanders liyaleli lokhu liphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum ngemva kokunqoba elikwenze elenkeze Platinum nge-2-1 enkundleni ePapa Fields ngensonto. Umdlali weqembu leBhoso uPeter Mudua uthi bajabule kakhulu ngokwenelisa ukunqoba. Iqembu le-Islanders likwindawo yesithathu engalaneni njalo lilemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa, ikanti iqembu le-FC Platinum lilemiklomelo engamashumi amahlanu lanye. Kundawo yesibili kule qembu leCapes United lona elemiklomelo engamashumi amahlanu. Kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yalonyaka yesigaba seCastle Premiership ifike komlindo uyacina, okutsho ukuba kule miklomelo elithumi lanhlanu engatholwa ngamaqembu aliswa ukuphakamisa isicoco lalawo afuna ukusinda ekugunyilweni kwisigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthetho ndaba we High Court namhla ukhulule olwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira yena obesevalelwe eChikurubi okwenyanga phose ezintathu. Inkokheli yebandla leMDCT ihlangene labalandeli bayo namhla ababhaxabulwe kabuhlungu ngamapolisa encedisana labasekeli bezanu-PF. Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngutungameli Inkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.